tine musangano weChristian Fellowship International. Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora, matingati muAmerica zvikuru sei. Tine tarisiro yokuti achasvika kuna Canada nekuna UK. Saka mubatanidzwa wemasangano, we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi, tichizovapa pamwe chete, tichinamata nokurumbidza nokuvakana pamaworkshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rwupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina, vamwe through marriage, vamwe wenekungo neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino, for example, tiri mufananidzo unomirira CFI, Pilgrims Community Church, mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodhenwa kuMethodist inonzi AME Church. Asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasingachafiti muno maCatholics, wakava mubatanidzo wakatakati Pilgrims Community Church. CFI imodel yePilgrims Community Church pakuti vanhu vari muCFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor Chiti Chivaviro, the gospel legend veEbenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai. Asi tina mapastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele vari kubva ku Canada, vana Pastor Sundire vari kubva ku Harvest ku Dallas, tina Pastor Patrick Kwesha, tina Minister Maim Simbe is traveling all the way from Zimbabwe, vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbo musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini, uye vasati varegista pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo?
Musangano uripo Friday, August the 30th, paCrown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva paairport. Vasati varegista kuimba yaMwari, magoni haavharwi. We will do our best nokuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.